Mutungamiri werimwe remasangano anorwira kodzero dzaana mukoti reZimbabwe Professional Nurses Union vaRobert Chiduku vaudza Studio 7 parunare vari muLusaka, Zambia kuti zvinhu zviri kuramba zvakaita manyamamire nerongo mubazi rezveutano uye pane kugadzirisa zviri kunetsa hurumende iri kuda kuvasungirira kunge nhapwa.
Kudziviswa kwemanesis kuti atogwe nedzimwe nyika hakurevi kuti manesi achashayiwa dzimwe mhakatiko kana dzimwe nzira dzaachashandisa kuti ainde kunyika dzavanenge vachida. Vasvika ikoko nopanozosvika vogadzirisa mapepa avo.
Vatiwo zviri kuitika izvi zvichaudza mwoyo vazhinji vanga vachida kuita basa reukoti.
Izvi zvichakonzeresa zvekuti vamwe vanhu vachiramba kuita basa reukoti nenyaya yekuti vanenge vachiziva kuti harina kwariri kunovasvitsa, hari kuvapa mari munyika kunze zvevarambidzwa. Vaida kuita nesimwe vachabva vatorega kutoiita zvachose.
Vasimba rashetafire nyika ava ndova mutungamiri wesangano reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union vanoti vana mukoti vanzwa nekugarira kuyosembwa muZimbabwe.
Tinoona kuti tine zvimhinga mupinyi nematambudziko atinenge tichisangana nawo. Chikonzero chiripo ndechemihoro inenge ichitambirwa muno muZimbabwe vachikombeyazve nekwavanenge vachienda kwatinoti kumafuro manyoro. Izvi zviri kukonzereswa kunyanya nyanya nekuda kwekuti kurarama kwedu muno muZimbabwe, cost of living, kunenge kwatikwirei.
Asi achitaura Harare Svondo Rapena, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga, vanwa zvegurukota rinona nezveutano vakati kutora vashandi veutano munyika kunoitwa nenyika dzakabudirira kwakafanana nekuponda vanhu uye vakati vachadzika mutemo wokuona kuti hapana vashandi veutano vanobvumidzwa kubuda munyika.
Kana vanhu vakafa muzvipatara nokuda kwekushomeka kwana chiremba nana mukoti mushure mekunge mumwe munhu anga asina basa nekudzidzisa nyanzvi munyika yake asi achida kuti nyika dzine urombo kuti dzimudzidzisire imhosva.
Asi vachitaura neStudio 7 mutungamiri weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr Norman Matara vakati pakadzikwa mutemo wakadai kunenge kuri kutyora kodzero dzevashandi dziri mubumbiro remutemo. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rakaisawo Zimbabwe pakati penyika dzisingafaniri kutorerwa vashandi vezveutano nenyika dzakabudirira zvakapa kuti Britain ibva yatiyamira kutora vashandi ava. Ongororo yakaitwa nehurumende nguva pfupi yadarika inoratidza kuti vashandi veutano vanosvika zviuru zvishanu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevana kana kuti 5,564 kunyanya vana mukoti vakasiya basa muZimbabwe vachienda kunze pakati pegore ra2020 nera2022. Zvichienderana nekurudziro yeWorld Health Organization mukozvwa kuvashandi yeGlobal Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel, mukuru anoona nezvevashandi muWorld Health Organization Dr Adya Mahati vanoti nyika dziri kukurudzirwa kusakwezva vashandi vekuZimbabwe.
In alignment with the WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel,
achienderana nedonzvo reWorld Health Organization kuburikidza neurongwa hweGlobal Code of Practice on International Recruitment of Health Personnel, kukwezva kwevashandi veutano munyika dziri pakati penyika dzisingafanirwi kutorerwa vashandi hakukurudzirwi.
International recruitments from these countries that take
kukwezverwa kwevashandi kumafuro manyoro kwakafanirwa kuitwa kuburikidza munaurirano dzedzihurumende uye kwakafanirwa kuitwa kuchicherechedza nyaya yekuti kune vashandi vakakwana vanozosara vachandira munyika. Muripo uchapiwa vashandi ava kunyika dzavanenge vachienda wakafanira kuva unogutsa mushandi.
Nyika dzinotona vashandi vezveutano kubva kuZimbabwe dzinosanganisira Australia, Britain, New Zealand, America, Canada, South Africa nedzimwewo. Ndakamirina Studio 7 muFrancis Son Botswana, ndini Shingirai Madondo.